DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 2 kukadzi 2022 makatarira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uremu hwedhora reZimbabwe uri kuramba huchidzika. Masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nemari iri kupiwa varayiridzi vari kumaka bvunzo dzeZimbabwe Schools Examination Council. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vava kuona kuti simba rebato rinobva muvanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Baro rakabudiswa nezuro banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti uremu hwedhora reZimbabwe wakadzika nedhora nemasendi makumi maviri nematatu pakutenga dhora rekuAmerica. Svondo rapera, dhora reAmerica raitengwa nemadhora eZimbabwe anoita zana negumi nemashanu nemasendi makumi mana nemaviri, Zimbabwe $115.42, asi nezuro dhora rekuAmerica rakange rava kutengwa nemadhora eZimbabwe zana negumi nematanhatu ane masendi makumi matanhatu nemashanu $116.65. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDuffry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hapana nyika yakambobudirira ichishandisa mari yekune imwe nyika. Naizvozvo hurumende ine basa rekuumbidzira nekukurudzira vanhu kuti vavimbe nemari yemunyika.
Zvinhu zvakawanda zvinokonzera kuti mari yenyika ipi neipi zvayo inge ichipota ichidzaka nokupota ichikwira. Takatarisa nyika yeZimbabwe tinoona kuti utsigo hwemari yeZimbabwe hwakanyanyokutsigirwa zvakanyanya nekuyaidza ufumi kwakaita kudana tourism uku kusati kuchanyatsokuwanda vashanyi vari kupinda muZimbabwe yakanyanya kutsigirwa zvakanyanya nana mining kwenye utigwa zakanyanya futi nukurima nukuti ndio zvinhu zvinoti kunyanya kutunzira mari yakati wandei munyika izvozvo. Zvekare zvimwe zvinoitika ndezvekuti mabatirwa anoitwa ufumi naivo vanenge vaine masimba acho ehurumende anowanza adonhedza zvekare kana kukwidza masimba enyika. Saka zvinhu zvakati wandei tinoziva isu kuti zvinhu chinhu chidokodokodai chaicho chenyika chakaita sokuti president akanzi nhasi warwara munoona kuti mari yenyika inogona kuderera. Saka pati zvinhu zvikurukuru zvakanyanya kukura zvinodedze mari yenyika ndo zvandataura izvozvo zvinounza yatinoti foreign currency munyika tazvitengesa kana kuti vashanyi vauya munyika.
Saka kana takatarisa Zimbabwe zvikuru, imi musokuona kwenyu chii chingaitwa kuti dhora reZimbabwe riwane simba rirambe rakatsiga?
Chinganyanyo kuitwa pandochokudzidzisa vanhu veZimbabwe hurumende kana vamabhizinesi navamwe vanoziva nezvemari ngatidzidzisane kuti hapana nyika pasi rino rose yati yambobudirira ichishandisa mari yemwe nyika nokuti mari yemwe nyika iyoyo haipirindiwi muZimbabwe. Mari yatingave kushandisa iyoyo zvino tada kushinga kusvika kuti nyika izokwanisa kuti mari yayo isumukire denga hazvingouyi nyore. Tikava nechivimbo nemari yenyika medu zvinotiitira nyore, zvinokwidza yatinoti consumer confidence iyoyo nemari yedu zvinokwidza chi uremu hwenyika. Ndinoziva kuti zvinhu zvakawanda chaizvo zvinoita kuti vanhu vomuZimbabwe kunyanyaini ndisava neconfidence nemari yomunyika medu kuti takaburuza mari tose dzanga dziri kumabhengi dzanga dziri kupi mari yacho ava marara. Saka zvingaitwa apa ndezvokuti tikakwanisa futi chimwe chinhu ndechokuti ngatikwanise kugadzira zvinhu zvedu pachedu muZimbabwe tichitengesera kune dzi zvinhu zvinenge zviri kunze kwenyika tinenge takutocreate mabasa kunze kwenyika ikoko instead of create mabasa munyika medu nokugadzira zvinhu zvomunyika medu zvatinozoisa kune dzimwe nyika
saka kusimudzira ruvimbo kana kuti confidence mumari yemuzimbabwe chii chinofanira kuitwa nehurumende
hurumende inofanira kuunza mitemo inoita kuti vanhu vomuzimbabwe vavimbe nemari yavo noufumi hwavo hurumende inofanirwa kuita mitemo inoita kuti mabhizinesi okunze akwanise kuuya muzimbabwe achifuma mabhizinesi anocreata basa hurumende inofanirwa kuita kwete hurumende chete vamabhizinesi zvekare nokuti hurumende tinogona kuishora apo naapo asi tinofanira kuziva kuti hurumende haisiyo inocreata mabasa mabasa anobva kune vamabhizinesi isu vanokwanisa kuti aitabata chakati chizemploya pachedu tingava kumusika tingavati tisu tinozobhadhara mitero kuhurumende hurumende inokwanisa kuzodistributa mari idzodzo ichisapota vamabhizinesi madiki vachicreatawo mabasa vamabasa ivavo ndi vanozocontributa kuhurumende zvidero saka zvikadero chimwe chihombe nechekuti uori hwakanyanya corruption kubvira pasi pasi apa chaipo pavanhu vari pasi pasi apa pano uori hwakawandisa chaizvo chaizvo hapana nyika ingabudirira ingasimbisa dhora rayo nouori hwatinonzwa muzimbabwe zuva nezuva kuti unoona tikuona kuti patolgeti panotorwa mari yemigwagwa mugwagwa yacho iwo wakatofa patolgeti ipapo hapana unozviona mari yacho iri kuindepi kana ikasagadzira tolgeti iroro ndo zvimwe zvinodzasa urebu hwemari yenyika yedu izvozvo chouori
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nemari iri kupiwa varayiridzi vari kumaka bvunzo dzeZimbabwe Schools Examination Council inoita madhora emunyika zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mashanu pazuva kwemazuva gumi nemana avachange vachimaka bvunzo idzi. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObed Masaraure vanoti chavari kunyanya kunyunyuta nacho ndechekuti mari iyi kunyange ikaiswa kumadhora ekuAmerica yagara iri shoma uye varayiridzi ava vanozopiwa mari iyi nemutengo unenge uchitengeswa nawo mari yekunze pazuva iroro. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimsec amai Nicolette Lamini kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vamasaraure.
Zvati kunyanyanyita nacho chekutanga ndechekuti mari iyi iri kuma US dollars yagara iri kuuya iri shoma kuchinzi munhu anogona kupiwa kana ati $10 $25 asi ichizo ukazoverengedza mari iyi yavakakuletwa inogona kunyaya kusvika kuma 16,000 panguva yose ichange ichishanda munhu for 14 days. Asi izvo chinonyanyorwadza ndechekuti mari iyi yema US dollars inongonyorwa papepa kuti inopiwa mari yakati asi kana wakupiwa iwe yochinjwa neinterbank rate wobirwa mari yako yanga wachigogona kungopiwa ari maus dollars. Mari iyi haisi kuuya ari maus dollars, iri kuzouya yachanduruzwa yaiswa kuma RTGS zviri kuita kuti isazosvika yakakwana.
Imari iyi yamunoti imi sesangano yanga yakakodzera kuti ipiwe varayiridzi ava kana muchiti iyi yavari kupiwa ishoma?
Basa rekumakambadza manishoni iri harisi basa rekutsvaira mustreet, asi kunhu anoshandawo mustreet ane basa rakakosha raanotiitisa kuti nyika yedu ichene. Tinozitarisa kuti munhu iyeye anotsvaira anofanira kunge achiwana mari yatingati minimum wage inenge ichimecha nepoverty datum line. Muzimbabwe poverty datum line yadarika 73,000 kare kare, tingangoivisa pa 74,000 sezvo sikungoti tisanyanyoda kunyanyodzikisa gejo. Iri pa 74,000 mukaidivida ne 30 days inoshanda munhu kuti munhu zuva rimwe chete angadai achipiwa mari tozoichinja toisa kuma US dollars tichishandisa 200 US dollars. Unoona kuti munhu pazuva paanongozvishandira hake achiita basa rese rese anofanira kunge achipiwa $12. Saka mari iyoyo yekuti upe murayiridzi mari yakaita $10 kuti amake mazamanishoni enyika achatodhisaidha kuti vana vachaita ana mukoti ndiani, vachaita chiremba ndiani, vachaita injiniya ndiani. Tinenge tichikanganisira nyika yedu.
Ibvunzo dzipi dziri kumakwa nguva ino vamasaraure?
Bvunzo dziri kumakwa nguva ino dzinosanganisira mazamanishoni evana veadvanced level nemavana veordinary level. Ndo dziri kumakwa izvezvi pakutaura kwatiri kuita izvezvi.
Saka makasvitsa here nyunyuto yenyu iyi kuZimsec uye makawana mhinduro here?
Hongu mashoko takasvitsa kuZimsec. Mashoko vanoaziya asi chavepo ndechekuti zvinhu zvese zvaakuitwa zvehurumende munyika ino zvazara vanhu vasiri sinsiye, vanhu vasingadi kutaura chokwadi. Mukavabvunzwa totokurambirai kuti hatizivi, asi sei tatotaura navo tichiedza kuvaonesa zvakanakira kukoshesa bvunzo dzevana, nekuti ndo zvinovaka nyika mberi. Tisazoti munhu anzi adzidzire kuita chiremba iye asita kumbobvira apasa. Tisanyembere kuti munhu adzidzire kuita gweta iye asita kumbobvira apasa. Zveta kuremedza vari peri.
Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana nemakumi masere nevashanu 185 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi mashanu 5350, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana masere nemakumi mashanu nemumwe 229,851. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi manomwe nezvina zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevanomwe 4,274,377. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vava yemamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nezvitatu zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu 3,303,773. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 58,792. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vanoti zviri pachena kuti mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vadzimirwa uye vari kutya zvavari kuona kuti simba rebato rinobva muvanhu. Advocate Mahere vaudza Studio 7 kuti vaMonzora vaifunga kuti zvavane mari zvavakatora muzinda weHarvest House vakadzinga vamiriri veparamende vachakunda, asi iko zvino vava kuona kuti simba rebato rinowanikwa muvanhu. Izvi zvinotevera mashoko ataurwa nemutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba, avo vachinjira mashoko akataurwa pakupera kwesvondo nemutauriri weMDCT vaWitness Duye, vachiyambira nhengo dzeCitizens Coalition for Change kuti dzibude mubato reMDCT zviri pamutemo. Tabata vaDamba tikavabvunza kuti kupinda kana kubuda kwemunhu mubato ripi zvaro hakusi kuda kwemunhu here kana kuti voluntary.
Munhu angangoenda papress conference odeclare kuti ndaa president, nekuti munhu anokwanisa kuita president weMDC anokwanisa kuita president nekuda kwecongress kana kuti extraordinary congress, ndo zviri pamutemo, kwete kuti iwe unoti ndabuda asi ndindaa president. Haupindi nekubuda nekuti hazviri pamutemo wakanyorera nekubvumirana musi 26 February muna 2000.
Kupinda kana kujoina bato ripi zvaro handiti kuda kwemunhu here kana kuti voluntary.
Kana munhu achibuda anoti ini ndabuda ende handichashandisa zita renyu, handichashandisa logo yenyu, handichashandisa any insignia yenyu. Saka kuti kana munhu achibuda ngaabude zviri pamutemo, nekuti mutemo ndowatakabvumirana mubumbiro remutemo although iri inonzi voluntary organization asi voluntary organization ine mutemo nekuti isu tira kutonga nyika kaya watonga nyika tinotonga zviri pamutemo hatiite kuti ada watonga muzinda wenyuchi hazvimo kana wechingoshibuda vakusupporta rimwe bato vakutera rimwe bato unobva wabuda zvachose obva wasiya zvese kumashure
vadamba zvinoreva here kuti munhu anenge apinda mubato renyu kana ava kuda kubuda mubato renyu anotoenda kumatare kunogurisa ukama
mukoma sandi izvozvo zvinoreva kuti kana munhu achingada kubuda mubato anotoenda kumatare edzimhosva asi imi munoziva kuti bumbiro remutemo remusangano riri kuhigh court mapolitical parties ese amunoona ane maconstitutions avo kana kuti mabumbiro emutemo ari kuhigh court of Zimbabwe saka unokwanisa kuenda ikoko kumatare edzimhosva zvisiri kunzi kuaenda ikoko asi kana kuenda kwako kutedzera zvakanyorwa mubumbiro remutemo rawakabvuma iwewe sadunga munhu kuti ini bato iri ndarida ndaakuritera panyama nepamweya zviri pamutemo zvatabvumirana sezvakabvumiranwa musi wa26 February muna 2000 takanyora bumbiro remutemo reMDC rinondovatoa tinotedzera
bato renyu rinowanepi mvumo kana kuti simba rekumanikidza vanhu kuti varambe vari mubato renyu ivo vasati vachada
mukoma hatina simba rekumanikidza munhu asi kuti paunopinda unosaina bumbiro remutemo pabumbiro remutemo redu mukariteedza mukariona pane panosaina nhengo apo tinomupa constitution yekuti ndabvuma kuwa nhengo yenyu saka ukabvuma wazvisungirira ukazvisungirira iwewe ukazoda kubuda wakutaura chimwe chinhu kuti inini ndaakunzi chakati tinovhura patakanyorerana ndosainzi voluntary organization asi voluntary organization ine inonzi fine print iyaya ndoinorasisa vanhu vazhinji zvinji chaizvo tinotitaurana zviya zvekuti hanzi munhu kana wada kubuda tedzera bumbiro remutemo ndozvatiri kutaura izvo kuti kana mukadzi ada kuramba ini haafani kupisa musha wangu kune vekumaruwa nekumapuranzi vanozoza mutemo wandiri kutaura uyu nekuti matongerwo enyika atinoita haasi bedzi pakuti tiri kuita zvechirungu asi kana kumaruzevha kwatinobva kumamisha kwatinobva mukadzi haapise hozi haapise kiche nekuti ndaramba ine murume anosiya yakadaro
avo vange vari mutauriri wavadouglas munzora valoid damba vari parunhare kuharare nestudio 7 asi mutauriri webato recitizens coalition for change advocate Fadzai Mahere vanoti vamunzora vari kufundiswa nekutambirwa kwakaitwa bato recitizens coalition for change
sezvinozivikanwa nemagweta ose imwe nzira inotenderwa pamutemo yekuti munhu abude mubato kujoina rimwe bato saka kana munhu MDC Alliance akajoina rimwe bato rakaita se Triple C kana kuti Citizens Coalition for Change munhu iye anenge atobuda mubato iroro automatically kana kuti nenzira yemutemo iyoyo saka isusu tiri kushamiswa nemashoko ari kutaurwa navawitness Dube nokuti mukuru wavo vadouglas munzora vakarecola maMP vachiti ivo vajoina party new and MDC Alliance izvinezvi vakuchinja zvakare vakupirigudza nyaya vakutaura kuti aiwa maMP edu chingori pachena ndechekuti vari mupanic mode kana kuti vari kutya kuti yellow movement voita sei nokuti nyika yese yatekeshera yellow munhu wese ari kungotaura kuti ngaapinde ake mukomana isusu tiri vetriple c isusu tiri veyellow saka ivo vaifunga kuti zvavane mari zvavakatora harvest house zvavakatora recola maMPs vatsvakunda asi simba rebato rinowanikwa iro muvanhu saka ivo havana vanhu saka vakuedza matricks nemastaira ose kuti vaedze kukanganisa simba revanhu asi simba revanhu harikanganiswe nenzira idzodzo
avo vange vari mutauriri webato recitizens coalition for change advocate Fadzai Mahere vari parunhare kuharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munewsday zimbabwe electoral commission yakazivisa nezuro kuti iri kunetseka kunyoresa vanhu kuti vavhote mune dzimwe nzvimbo pamusoro pemvura iri kunaya zvakanyanya munewsday makare vana chiremba vakazvimirira vanoti vachamira kuona varwere vari pamedical aid kushika vabhadharwa mari yavo. Mutungamiri wesangano reMedical Aid and Dental Private Practitioners of Zimbabwe Association vaJohannes Marisa vanoti vanachiremba vesangano ravo vari kutadza kuita basa zvakakwana sezvo mamwe makambani eMedical Aid asiri kuvabhadhara. Kuroneko rinoti hurumende yatanga kupinza basa varayiridzi vanoita zviurugumi 10,000 sezvo zvikoro zvichazarurwa nemusi wemuvhuro rondo rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadizi. Aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa nebasa guru ramunobata. Right, nyaya yangu iri pakudaisho iri pane uyu muchinda uyu anozvitiga kanjoro. Muchinda iwoyo wauya nenhau yakanaka chaizvo kana uchiziva paidhigwa mari dzeZimbabwe, kana uriwo unoziva paidhigwa mari dzevana dziri kukonzeresa nhamo munyika, aiwa tinozvitenda chaizvo. Asi chandati ndimbokunyeurira zvangu somugari womuZimbabwe, semwana wemuZimbabwe, ndatindingobvunzawo mubvunzo kuti naiwegakanji usati wasimuka kuenda kumahofisi kwese kwauri kutaura nokumagopu kuzi kwese kwauri kuda kuenda uko, chimbotanga wanovhukunyura pakatsvetwa 15 bilioni. Kana wanovhukunyura pane 15 bilioni kufunga vana veZimbabwe vangakufarira chaizvo, kusanganisira nenyu wacho tingakuda chaizvo, nokuti unenge wanovhukunyura pakavigwa upfumi hwenyika zvakonzeresa nhamo nematambudziko, zvakonzeresa kuti maticha inonge zvose nomuromo, zvakonzeresa kuti mwana weZimbabwe atambure kusvika pekupedzisira adedzwe nezita rokunzi nhamo pese paanenge ari kunwa nhamo nokuda kwemari dzakadyiwa dzisingazikamuni dzakanyangarika dzisingazikamuni dzaenda kuti. Tinozvitenda chaizvo zano rako, asi ukavhundukunyira 15 bilioni ukanotsvaga kuti pakadyiwa mari yeCovid aunenge watigonera chaizvo, zvimwe zvese wozoita zvako. Asi kana usati wavhukunyira pane 15 bilioni nemari yeCovid zvigai kugara pasi.
CCC told our government to be the next government, and they should patch in a chamisa tram comb. I would be quite a pound of farm. No Mondoro, young white gap in the Gumkuman, and nothing gap in the Kuman, which be cool. As soon as Babu Boma Jack, and this one is unfair from
Mamuka sei pastudio 7 murikutaura nafadza MJ kufendera stop South Africa. Ini nyangu iri panyaya yavadhure vaita hanze nekuti tichitaura kutaura nezvemutemo vanhu vesisi vanhu vanenge vari vanhu vasina kubva mune zvakanaka vadhure navamwonzoraka. Isu semasapotazi vanhu vanotsigira zvematengerwo enyika tinonyatsoona kuti vanhu vari kushandiswa. Zvematengerwo enyika chaizvo havana nguva nazvo, havana midzi yakanyanyodzika because tiri kuona kuti munhu vari kurwisa ndichamisa kwete zano PF. Vamwitness Dhuve ndavazive kuti kana vachidzi opposition party havana kunangana nekungotariswa zviri kuitwa neimwe opposition party. Ndavaende kuvana veZimbabwe vataure hwaro hwavo kuti kana vachinge vakunda vachada kuzoita sei, kwete kutarisa vachamisa pevatsika nepavafamba. Vadhuve ngavazive zvavo kuti isusu sevanhu veZimbabwe tiri kuda nyika yakanaka kwete kurwisa vachamisa. Chamisa chete chete ndiyo ari panyanga, haapa sapoti vari kupedza nguva zvavo, havana sapoti ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimboendai kuCameroon tione kuti mitambo yeAfrica Cup of Nations yakamira sei. Nhasi chitatu muma semifinal Burkina Faso ichatamba neSenegal. Mune imwe semifinal mangwana China, Cameroon ichatamba neEgypt. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa mudare reSenate yeAmerica va Mitch McConnell nezuro vakati havabvumirani nezvakataurwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vakati kana vakakunda musarudzo vakaita mutungamiri weAmerica zvakare vacharegerera vanhu vose vakasungwa vakavharirwa mushure mukuwanikwa vaine mhosva yokupinda nezvechisimba mudare reparamende yeAmerica reCapitol Hill. Chizvarwa cheZimbabwe vaNick Mada vanoti vaMcConnell munhu anonzwisisa zvematongerwo enyika zvakadzama vachiti kuti vataure izvi vakange vaona pamire pfungwa dzevanhu vazhinji munyika.
Ndinoona vaMcConnell vanenge vatora nzvimbo yevanhu vakawanda vemunyika muno yekusagadzikana nezvakaitika musi wa6 January. Vanenge vatora mifungo yevanhu vakawanda kuti zvakaitika zvizvinhu zvaifanira kunge zvaitika. Saka ndinoona kuti mifungo yava McConnell neyava Trump yasiyana pane zvatatichinzwa mazuva apfuura. VaMcConnell vatora nzvimbo chaiyo yeAmerica yatinoziva kuti munhu anotongerwa mhosva dzake kunyanya mhosva yakaitika musi wa6 January 2021 imhosva huru yanga ichinetsa vanhu kuti vaMcConnell position yavanga vachitora before neyavatora iye zvino yakuratidza kuti America ine democracy yekupa munhu mhosva dzake vaTrump vanga vachiinsaita violence vanenge vasiwa pachena navaMcConnell. Zvinova zvinhu zvandifadzawo neni kuburikidza nemukumira neruzhinji kuti dai zvinhu zvakadaro zvasimbisa nyika ino vanhu vatongwa nemutongo wavo unokodzera nemhirizhonga yakaitika.
Munoona sekuti vaMcConnell vacharamba vakamira vakatsika pavataura apa here kana kuti vangangozochinja kwava mberi uko?
Inini maonero andiri kuita vaMcConnell position yavatora iye zvino ndo mafungiro andandichiita nguva yese kuti vachinje kubva pavachitora iye zvino vadzokere kwavanga vari zvinokwanisa kuva ivhiringidza zita ravo kutaura political career yavo kana kuti history yavachazosiya nekuti position yavatora kwandiri nini yatondirakidza kuti vatora position yechokwadi. Handifunge kuti vachachinja nekuti munhu ari very mature in politics and ndinoona sekuti position yavatora manje yatorakidza maturity yacho yekuenderana nezviripo ndo mafungira andiri kuita iwayo.
Kana makatarisa vaTrump munoona kuti vanomukana here wekukwikwidza zvekare kana kutosarudzwa kuti vadzoke kuita mutungamiri wenyika?
Inini zvandinoona ndezvekuti vaTrump vanga vagara vasina mukana nezvakaitika izvozvi nepozisheni yavapo iyoyi yekuti vaMcConnell munhu akasimba kupolitics dzemuAmerica especially kuRepublican Party yavanga vachitora yekumira navaTrump. Asi nemamiro azvaita hakuna munhu anokondesta position yapresident asingakwanise kuwana vanhu vanomutsigira kunyanya vari pakati nepakati kutaura maindependence besides kuva mudemocratic or murepublican. Saka mukana wavo wanyanyisisa kushomekara. Saka ndinoona kuti iwo pachavo vachazviona kuti hazvisina kodzero kurakidza nekusakunda kwavanokwanisa kuzoita kuti vadzokere musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichauya 2024.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu rePennsylvania vaNick Mada vari paronhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika. Masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nemari iri kupiwa varayiridzi vari kumaka bvunzo dzeZimbabwe Schools Examination Council. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzera vakuona kuti simba rebato rinobva muvanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.